manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri zvita 26, 2021. Makateerera kustudio 7 nevinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maprovincial election atatinawo nhasi afamba zvakanaka chaizvo. Tavhota murunyararo, panga pasina noizi, panga pari panzvimbo, panga pari peacefully. And advantage yataita ndeyekuti ichi district rakapiwa polling station yave kuti ringe richivhotera ipapo. Zvichireva kuti ndozvinhu zvaita advantage yekuti tisanonoke takurumidza zvekuti nekuda kwaizvozvo.
ZANU-PF inoita sarudzo dzematunhu munyika yose. Nasi Studio 7 inotarisa zvakadzama mamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzebato reZANU-PF dzekutsvaga vatungamiri vematunhu dzaitwa nhasi matunhu ose emunyika uye zvizhinji zvabuda musarudzo idzi zvichaziviswa mangwana. Godwin Mangujika anochipanyaya inotevera.
Munzvimbo dzakawanda muHarare dzinosanganisira Mbare neHopley, vanhu vatanga kuvhota mangwanani sezvange zvakarongwa. Asi kune dzimwe nzvimbo dzakaita semufakose, vanhu vatanga kuvhota panguva dzekuma 3 masikati, zvekuti kusvika pari zvino vachiri kuverenga zvabuda musarudzo. Amai Lisa Makoni, vanhu vesachigaro wemadzimai muMorris Nyagumbo District kuHarare South Constituency, vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzafamba zvakanaka munzvimbo mavo.
Maprovincial election atatinawo nhasi afamba zvakanaka chaizvo. Tavhota murunyararo, panga pasina noizi, panga pari panzvimbo, panga pari peacefully. And advantage yataita ndeyekuti ichi district rakapiwa polling station yave kuti ringe richivhotera ipapo. Zvichireva kuti ndozvinhu zvaita advantage yekuti tisanonoke takurumidza zvekuti nekuda kwaizvozvo. Plus tanga takangorongeka kubva pana chiaHumani kusvika kunumber 40 kune deputies yedu second commissariate yedu number 40.
Vachitaura mushure mokuvhota pastodhati womumbare, mutevedzeri weWomen's League Mumbare 1 District Ambuya Garrison, vati sarudzo dzekutsvaga utungamiri hutsva hwedunhu ravo dzafamba zvakanaka kunyange hazvo pange paine vakawanda vari kuda zvigaro.
Vapasina nogakava ayo tanga chimuratidza kuti tirivanawo munhu mumwe chete tese, nyange mumwe angativhotera waanoda uyachivhotera waanoda, asi tirivanawo munhu mumwe chete tavhotirana pazvakanaka. Da vanomuda kuenda kumba chienda kumba tisatongogarawo zvedu pana patamirira chinhungirikini tazomira manje tichiona kuti nhoroni zvatabika zviyaizvo munda wedu watarima waibva here zvarodoka tomirira kuti takagara zvedu pano chitandara.
Vamwewo Ambuya vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti sarudzo dzabuda zvakanaka uye vati vachagara pastodhadwo kudzamara zvabuda musarudzo zvaziviswa.
Isu vezanupf hatidi mhirizhonga, tinovhota takanyarara. Avhota oenda kumba zvake, adoda kugara kumirira mazvakuda kwake. Sesu chembere zvedu tangoti aiwa toda kupedzisira nazvo chikafu totenga nemari pane Kresa mbara apa tobuditsowo toisa pai pakresa mwana ramirira mazausi.
Murongi wemisangano muZANU-PF vaMike Bima vati zvichemo zvavange vanzwa kusvika pari zvino ndezvekuti kune dzimwe nzvimbo vanhu vanonoka kutanga kuvhota vati vange vakamirira kunzwa zvizere kubva kumatunhu ese munyika. VaBima vatiwo vanotarisira kuti kuverengwa kwemavhoti kunopera mangwana.
I would know as I said zvino tawana report province by province kunzwa kuti zvamira sei, because we had planned kuti my elections anoitwa nasi, but kuverenga would go even up to tomorrow, because pane collation zvinda to the next level or chechewa chinda next level, so that is we have no problem in the counting tomorrow.
Kunyange hazvo sarudzo idzi dzichinzi dzafamba zvakanaka, vamwe vakabuda musarudzo idzi vachiti vaichichidzirwa Lazarus Dokora vekumashonaland syndrome vanoti vakabuda musarudzo idzi sezvo zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka. Nasi vaabhia mujere vekumashonaland west vazivisa kuti havachapinda musarudzo asi havana kupa zvikonzero zvakati tsvikiti. Kumashonaland east vaozias vute vakarambidzwa kukukwidza zvisina tsarukano kunyange hazvo zita ravo raimbenge ratambirwa nepolitbro. Vabima vaudza studio 7 kuti vanenge vachichidzirwa vanofanira kumhanyara kubato kuti vanenge vaita izvi vatorerwe matano. Mune makwikwi anotyisa muzanu PF zvekuti pamatunhu ese munyika Valari Mavhima ndivo vega vakashaya anovakwikwidza pachinzvimbo chasachigaro wedunhu reMidlands. MuHarare mune vanhu vashanu vari kuda chigaro ichi vanoti vaChris Chuchu, vaGoodwill Masimirembwa, vaGodwin Gomwe, vaJason Pasade na vaBoniface Karoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevanomwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 1098 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mapfumbamwe nevasere kana kuti 4908. Ukowo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nezvishanu nemazana mana nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 205,449. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana nezviuru zana nezvishanu zvine makumi maviri kana kuti 4,105,020. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu nezviuru zana negumi nezvitatu nezana nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 3,113,149. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Hurumende inotiwo ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vanoti vanhu vanofanira kuramba vachitevedzera nzira dzose dzekudzivirira kuti COVID-19 isapararira sezvo chirwere ichi chichiripo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chokutanga chatoda kutaura ndechekuti sezvatakamboreva kuti Omicron virus yeCOVID-19 inoparadzirwa kana kutatapuriranwa zvakati nyanyei kudarikidza mavariant kana vana Delta virus vakambovakwawo. Saka muchaona kuti mafigiri edu sezvatakamboreva akati wedzerei evanobatwa noutachiona ihohu. Asi muchaona kuti vanonyanya kurwarisa stereki asi kana kuti kufa nokuda kwevariant yeOmicron vakati shomekei pane vakanga variko tichienzanisa nana Delta variant vakadarika. Saka zvatingangoreva ndezvekuti nyango wandu huripo tichiona kuti mafigiri evanonzi vashaika nokuda kweCOVID-19 takatarisana nevariant yeOmicron ari kuti wedzerei asi haazonyanyi kusvika pamavariant apera aya.
Zvii zvamuri kukurudzira vanhu kuti vaite?
Chikuru ihurudziro yatinongoramba tichipa sezvinongorehwa nehurumende, sezvinongorehwa neve World Health Organization kuti ngatirambe tiine chenjedzo yokuziva kuti chirwere ichi cheCOVID-19 hachisati chapera. Chirwere ichi chichiriko zvikuru, chichakasimba, uye kuti vanhu vanokurudzirwa kuti ngavabayiwe nhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19 sekukurudzirwa kwazviri kuitwa.
Sei paine kurudzira yakadai?
nokuda kwokuti zviri kuonekwa kuti vakawanda vari kubatwa nevirus yeOmicron yeCovid-19 iyoyi ndevaya vasati vabaiwa nhomba, vakawanda zvikuru kudarika vakabaiwa, uye vari kunyanya kurwara kana kufa nokuda kweOmicron iyoyi kana COVID-19 iriko utachionawo. Vakawanda vacho ndevaya vasina kubaiwa nhomba. Saka izvi ndosaka vanhu vachiramba vachikurudzirwa kuti ngatibaiwei nhomba yeCovid-19.
Asika kuchine vamwe vari kutsika madziro, Dr. Maita.
Variko vane zvavanotaura, variko vakambowana zvavaitaura vachiti zvinozokonzera zvakati. Asi muchaona kuti nyangwe nanhasi zviya zvainzi macomplications anozomuka akadai zvinozokonzeresa zvinhu zvakawanda, vamwe vanonzi havachabereki. Hatisati tambozviona, hatisati zvawanikwa nescience kana nemedicine kuti aiwa pazoita inyakanyaka idzi nokuda kana macomplications aya nokuda kwekuti munhu abaiwa vaccine kana kuti nhomba yeCovid-19. Saka kurudziro iyoyo yekuti vanhu varambe vachibaiwa iripo, inoramba iripo, uye zviri kutoonekwa vana mazvikokota vescience nemedicine vari kutoongorora vachiona kuti vaccine iyoyi nhomba iyi inobatsira kudzivirira kubatiwa neurwere kana utachiona hweOmicron ihohu kana kuti kuti munhu anzi anyanya kurwara nahwo. Saka ihurudziro iyoyo yokuti vanhu varambe vabaiwe nhomba yeCovid-19.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara cheChitungwiza, Dr. Enoch Maida, vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano muSouth Africa dzinoti ongororo yadzakaita inoratidza kuti vanhu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 chemhando yeOmicron variant vanopedzisira vave nemasoja emuviri mavo anodzivirira kuti vasabatwe nemhando yeDelta variant. Izvi zvakabuda muongororo yakaitwa muDurban pavanhu 33 vakabayiwa nhomba nevasina kubayiwa nhomba, uye nyanzvi idzi dzakaona kuti vanhu vakambobatwa neutachiona hweOmicron variant vaive nemasoja mumwiri wavo ane simba rakawedzerwa nezvikamu mazana gumi nemana kubva muzana mushure memasvondo maviri vabatwa nechirwere chemhando iyi. America neRussia dzichaita hurukuro musi wa10ndira muna 2022 pamusoro pezviri kuitwa nemauto enyika mbiri idzi, uye kubudirana pachena panyaya yekusagadzikana kwezvinhu muUkraine. Izvi zvaziviswa nenyika mbiri idzi mune imwewo nyaya pamusangano wavakaita nemagavhuna emuAmerica nezuro. Mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vakabvuma kuti urongwa hwekuwedzera zvikwanisiro zvekuvheneka utachiona hweCovid-19 hauna kunyatsobudirira, uye vachashandisa masimba ari pasi pemutemo weDefense Production Act kusimbaradza urongwa uhu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti chido chavo ndechekuti zvicherwa zviunze mari inosvika mabhiriyoni 10.2 panosvika gore ra2023. VaMnangagwa vakataura mashoko aya svondo rapera pakunyoreranwa kwechibvumirano chekuchera lithium pakati pekambani yekuChina yeZhejiang Haiyu Cobalt neyekuAustralia inonzi Prospect Resources Limited. Kambani yekuChina yakabhadhara mari inosvika mamiriyoni 422 kana kuti $422 million kutenga mugodhi uyu. Mugodhi welithium uyu unonzi Acadia Mine. Asi mubvunzo une wakawanda ndewekuti Zimbabwe iyo yakakomborerwa nezvicherwa zvakaita segoridhe, lithium, koromo, mangoda nezvimwe, sei isirikwanisa kunyatsowana chouviri kubva mazviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti
investment yatiri kunzwa iri kubva kuChina inopfuura $400 million iri kuuya kuinvesta mulithium. Tiri kuona iri game changer, ichashandura upfumi hwenyika yeZimbabwe, nekuti lithium products dzosanganisa mabatteries, electrical motor vehicles, ndiyo yava kunyanya kuita mukurumbira pasi rese kunyanya kutungamirwa neChina. Tinoziva kuti nyika dzanga dzine oil kunyanya pari zvino, ndo dzine mare ine mukurumbira asi oil yaishandiswa inoshandiswa kufambisa dzimotokari. Nao lithium ndo itakunzwa kuti ndo yava kudiwa zvakanyanya chifambidzana nemamiriro ekunze tichirwisa climate change. Saka zviri kureva kuti Zimbabwe ine mukana wekuitawo nyika ine mukurumbira pamari pasi rese.
Vaendeza mberi vachitiwo nyaya dzeori ndidzo dzinogona kukanganisa budiriro iyi.
Pane maoko emakudu akawanda muZimbabwe anoti pauya mainvestors akadai so oonekwa abata matepa tafura paya akuti ndipo 10% ndipo chakati. Takazoona pakanya vaDangote vakanga vaya nemari yasvika $2 billion vakati we mean business. Asi mukufamba kwenguva takazonzwa kuti vakazopera rudo rwekuinvesta muZimbabwe vakadzoka nemari. Kune vamwe futi vatisa pasi kudoma vakanga vauya futi muno vakazotiza vakaenda kuinvesta kuZambia vanzi tipei ma 10%. Saka tiri kuti kuhurumende ngati siyane netsika nehosha iyoyo yekutera kuda kunopuwa 10% pausina chiwashanda. Nyika yaramba ichingodzoka kumashure. Tine mari zose dzaanotyisa akadai so anokwanisa kubatsa kuti nyika ichinje overnight.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara ava anoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti
nyaya kuona kuti tiri kuita process zvicherwa zvedu kana kuti atingati value addition tounza industrialization around minerals izvozvo zvazvisiri kuitika but effect yekuti tine zvichero zvakawanda itori opportunity yekuti tikwanise kuita natural resource industrialization strategy takatarisa nyaya dzelithium zvakutorwa kuti tinofanira kunge tiine ma lithium processing plants muno muZimbabwe. Izvozvo zvinobatsirawo zvakare kuti tikwanise kuretaina more value kuburikidza nezvicherwa zvedu.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa vaAloyce Chaumba vanotiwo zvakakosha kuti pazvibvumirano zvakadai hurumende inyatsobuda pachena kuti zvinofamba sei nekuti kazhinji pane mute wakawandisa.
Ndinofunga kuti kunzi kwekutengesa nyika yaifanira kuita mubatanidzwa wepakati pemakampani akazvimirira ega nemapazi ehurumende kuti isu tinge tiine chekuita nemigodhi yakafanana neiyoyi. Pane zvicherwa zvakawanda zviri kungobuda munyika munomu asi nyika ichikwangwa yakudai.
Ko mari yatingwa nayo mugodhi iyi inoratidzei chaizvo? Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti
Kutengwa kwemugodhi weArcadia lithium mine uri kuGoromonzi kubva kuProspect Resources yekuAustralia nekambani yekuChina inonzi Huawei kunoratidza chiedza maringe nekubudirira kweindustry yelithium muZimbabwe. Mari yatengwa nayo mugodhi ye$422 million ekuAmerica imari yakanaka sekuti vatengesi vakashandisawo mari inosvika kumamiriyoni 26 million. Avawo vatenga vachaburitsawo mari inodarika bhiriyoni rimwe chete kurova 1 bhiriyoni ekuAmerica kureva kuti mari iyi ndingangoti yakanaka.
Panyaya yekuti Zimbabwe iwane chouviri pane zvicherwa vaBoroma vati
zvange zvakanaka kuti kambani yekuChina inonzi Huawei igadzire mabhatiri aedzimota aya muno muZimbabwe kuitira kuti vana vemuno muZimbabwe vawanewo mabasa uye nyika yeZimbabwe upfumi hweZimbabwe hubudirire. Asi tochitarisa pakuti zvimwe zvinoshandiswa kugadzira mabhatiri elithium aya zvinenge zvichibva kunyika yekuChina uye nyika yeZimbabwe haisati yava tingangoti nemotikari dzakawanda dzinoshandisa magetsi ayo anonzi maelectric vehicles pachirungu. Zvireva izvona kuti zvese zvaigadzirwa nekambani yeHuawei zvaizopedzisira kuti zvabuda kunze kuenda kuChina.
Zimbabwe iri kuedza kuita chibvumirano chakadai nekambani yeZimplants kuti ikwene nzvere zvainochera isati yazvitengesa kunze. Asi izvi zvave nemakore akawanda zvichiedza kuitwa kubva mushakabvu Robert Mugabe vachiri mutungamiri wenyika. Mutungamiri werimwe remapato anopikisa munyika reFreedom of Rights Under Sovereignty Muzvari Irene Manyara Muyenziwa vanoti munhu wese anofanira kuwana rubatsiro rwechikafu zvisinei kuti abuda mumba mani. Muzare Manyara vanoti mukufamba kwavo vachitsvaga rutsigiro munzvimbo dzakasiyana siyana vari kusangana nevanhu vazhinji vanenge vachichema chema kuti vave kutozvimanikidza kuti vapfeke hembe dzebato riri kutonga munyika kuti vakwanise kupuwa chikafu cherubatsiro izvo zviri kuvashungurudza. Asi gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoramba kuti panoitwa uori panyaya yekugovera chikafu vakati vanhu vanenge vaine humbo hwekuti izvi zviri kuitika vanofanira kusuma bazi ravo voongorora. Muzvare Muenziwa vanoti vane urongwa hwekudaidzira musangano nemamwe mapato kuti vazive nyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Zvinhu zvakasiyana siyana ndiri kuona kutambudzika kukuru kwevanhu nekutadza kunzwisisa kuti vangazvibvisei mukutambudzika umu hayo and kuti gavhumendi inovabatsira kwapi mukuvabatsira.
Zvinhu zvamuri kuona mukufamba umu takatarisa nyaya iyoyi yekupiwa kwevanhu zvinhu zvakadai sembeu nezvimwewo.
Vanhu vari kutarisira kuti vauringe vachipiwa rubatsirwo negavhumendi asi kiexample yandingangopa ndiyo current ruling party iripo. Ndiri kuona vanhu vachinge vakapfeka matisheti ezanupf vamwe vakapfeka mazambe ezanupf vachiti ivo kuti vapiwe masiti iwaya kana kuti fertilizer or whatever it is vanofanira kunge vakapfeka ZANUPF matishes nemazambia makepi or whatever it is kuti vange vachipiwa masidzi nefertilizer and ndikatsvaka kuvaexplainera kuti handizvo you don't need to wear ZANUPF emblematic clothes kuti unge uchipiwa masidzi because yandataura iye kuti is the obligation of the current government actually provide subsidies local farmers commercial farmers and even business farmers and so forth. Saka ndozvo zvinhu zvatikuti tikuona kuti kusanzwisisa kwevanhu nekutya kuti tikafange tiri vezanup hatingapirwe. I think that is the wrong message yekuti ZANUP has to be fair and be transparent and be truthful to people kuti vanhu vange vasina kutya kwekuti tikasapfeka because vanhu vari kupfeka vanhu vemdc vamwe vacho vanhu vemamwe mapata nemamwe madpt party mapata akasiyana siyana but vari kungoti tikauya takapfeka zvezanupf but they are not actually zanupf supporters. Saka those are some of the things that you know we just need to be transparent as Zimbabweans kuti zvinge because izvi hazvi kumatrevheni zanupf yacho daivhen vanhu vakauya vakapfeka iyoyo uniform yezanupf This is something that the government has to do for its people, not the party at all.
Avo vanga vari mutungamiri werimwe remapato anopikisa munyika reFreedom of Rights Under Sovereignty kana kuti FORUS, Muzvare Irene Manyara Muenziwa vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Munhau dzemitambo, sangano reSports and Recreation Commission rinoti harisi kushayiswa hope netsamba yeFIFA yekuti ridzore pabasa vatungamiri veZIFA avakambomiswa basa necommission iyi. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Manager weMaurias vaWellington Bandare vanoti vatambi vese vakadaidzwa kubva kuSouth Africa, Tanzania neZambia vave mukamba vakamirira kusimuka kuenda kumafinari eAfcon aya.
Vatambi vakabva kunze ndeava vanoti Martin Mapisa, Talbot Shumba, Alec Mdimu, Kiro Chimwemwe, Gerald Takwara, Tine Jadeve, Bruce Kangwa, Onesimo Basera, Temptation Chuunga, Tawan Kamsoko, Kudakwashe Maachi, Ishma Wadi, Nefatikere na Prince Tuve.
Okuho hondo pakati peZIFA ne Sports and Recreation Commission kana kuti SRC iri kuenderera mberi. Sachigaro weSRC vaGerald Mulotwa vanoti havasi kutambisa nguva yavo kutaura nezvenyaya yekudzora mutungamiri wezifa vaFelton Kamambo nevamwe vavo pabasa nekuti havana kuwana tsamba kubva kuFIFA nezve nyaya iyi. Vamlochwa vanoti vakaziva nezve tsamba yakanyorerwa vaJoseph Mamutse vanotungamira mabasa muFIFA kana kuti Chief Executive Officer neveFIFA mapepa nhau tsamba iyo vanoti hainei navo. Vamlochwa vanoti tsamba iyi yakanyorerwa vaMamutse avo vakadzinga basa kare kare. Tsamba iyi iyo yakayasondera pera iri kupa SRC kusvika musi wa 3 ndira kuti idzore vakamambo nevamwe vavo pabasa kana kuZimbabwe inodzingwa munhabvu yepasi rese. Kudzingwa uku kunosanganisira Zimbabwe kubudiswa makwikwi eAFCON 2021 ayo ari kutanga musi wa 9 ndira muCameroon. Vamwe veZifa vakadzingwa basa vataurira Studio 7 vasingade kudomwa nemazita vati FIFA haiwanzotumira tsamba kumasangano anodomwa nehurumende akaita CSRC. Vati FIFA irutokoka vakamambo kumagungano ari kuitwa kunze kwenyika kuratidza kuti haisi kufara nekupindira kwehurumende munyaya dzenhabvu. Asi gadziro imakwikwi yave padano repamusorosoro kunyange pachine mhute panyaya iyi. Vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Prince Dube anotambira Azam kuTanzania vari mukamba vakamirira kusimuka vakananga kuCameroon neChina. Vatambi ava vanga vari mukamba panguva yechisimisi kuti vasapinde muruzhinji kuedza kudzivirira chirwere cheCOVID-19. Vamupandare vanoti vatambi vanotambira zvikwata zvekuEurope vachangobva ikoko vakananga kuCameroon uko vachanobatana nevamwe.
Taiwosa Jordan Zemura, Admiral Muswe, David Moyo, Knowledge Msona naTinoka Dewele takaita urongwa hwekuti club avo avashandise kusvika musi wa 3 vozovasunungura kuti vauye kuCameroon kwavachange vachisangana neteam.
Vanoti vatambi vari mukamba vari kusimuka nechitatu kuenda kumafinari aya ayo Zimbabwe iri kukwikwidza kechi shanu.
Timu ichasimuka muZimbabwe nechitatu musi wa 29 yosvika kuCameroon yaonde musi wa 30.
Mutambo weZimbabwe wekutanga uriko musi wa 10 ndira apo Mauritius ari kusangana neSenegal iyo inotungamirwa na Sadio Mane anotambira Liverpool. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa che The Connection na 8 PM sirutarisa zvirikuitwa nevechidiki munguva ino yekupedza gore ra 2021. Sezvo nguva yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. ZANU-PF inoita sarudzo dzematunhu munyika yose. Mamwe masangano evarairidzi okurudzira hurumende kuti iite gadziro yakakwana zvikoro zvisati zvavhurwa kuitira kuti vadzidzi nevadzidzisi vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murai zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.